Trump wariku woneka wachipinda mukoti mangwana and macharges avo ari kungofungidzirwa but ari kuemaneta painonzi hush money kana kuti mari yavakapa umwe mukadzi anoita zvemafirimu echikuru before my elections and kuri kunzi kupa kwavakaita mari iyoyo kunogona kwakavhiringidza kana nyaya dzimwe dzemy elections but mangwana pavachapinda mukoti ndo pavachadamburirwa vachiudzwa kuti nyaya dzavo dziri kumbofamba sei
vachatanga vamboendeswa kumapurisa here sezvinoitwa dzimwe nyaya kana kuti zvinofamba sei tichiona kuti vaimbova vari mutungamiri wenyika yeamerica
Ya, ipapo pavachapinda mangwana vachipuwa macharges avo before grand jury iyo rinova sangano revanhu vakaunganidzwa nendare kuti vanzwe nyaya iyi pavachapuwa macharges avo ipapo ndo pavanokwanisa kuva vachiendeswa kumapurisa kana kuti vachisungwa but ipapo ndo patichaziva kuti iwo macharges avo anoita here kuti vanzi vachaenda kujere vakamirira nyaya dzavo kana kuti vanongova kunzi vatongwe vachibva kumba
munoona izvi zvichirevei tichitarisa kuti ndoke kutanga zvichiitika imo muno muamerica uyezve vatrump vari kupomera vajoe biden vachiti vabiden vari kuda kuti vavambunyikidzwe kuti vasapinde musarudzo dzemutungamiri dzichange dziri kuuya
nyaya dzacho dzinotinetsei but nyaya yavo yavatrump yakatanga before vambotoita president saka inyaya iri kungosumudzirwa kubva makore ati pfurei saka inyaya yave nenguva ichiinvestigetwa dai papa pasina nyaya zvapo iri nyaya dzematongero enyika kuda vatrump vangadai vasingadedzwi pamberi pedare iri iri rinonzi grand jury idare revanhu vasinei nenyaya dzematongero enyika idare remacitizens emunew york anenge akasangana akadedzwa nedare kuti vaongorore nyaya yavatrump iyoyo kuti vangava vane mhosva here kana kuti kwete and kuti tichi pangava nenyaya yeinterference yepolitics handione sekudaro because muno muamerica munenge makatisiyane havo nedzimwe nyika dzinoshandisa politics kuti vasangane nevanhu
chii chingadzidzwewo nenyika dzakadai sezimbabwe panyaya iyi
inyaya chidzidzo chayo ndechokuti kungave hako wanga uri mutungamiri wenyika kana kuti usati wava mutungamiri wenyika nyaya yako kana wakapara mhosva inoita kuti inzi yakatyora mutemo wenyika mhosva hairovi and inotadza futi kuti mainstitutions anoshanda hapana mainterference between the judiciary ne the executive saka apa tikuona kufunctiona kweatinoti democracy yokuti rimwe ruoko regovernment rukushanda ende rimwe ruoko rwacho regovernment hari kuinterfere saka inongotadza kuti separation of powers muno muamerica inoshanda and dzimwe nyika dzakatevedzera zvinhu zvakadai so zvingava zvinhu zvinopa confidence mujudiciary kana kuti mafambisiro enyaya mumatare.